Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 29th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the installation of Nelson Chamisa by his party as president of Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the MTC, which at the weekend installed Nelson Chamisa as president of Zimbabwe.
MTC Vice President Morgan Komichi declared Chamisa duly bestowed as president of Zimbabwe while addressing thousands of people on Saturday who attended the party's 19th anniversary at Gwanzira Stadium in Harare. Komichi said Chamisa was the people's president.
President Emmerson Mnangagwa's ruling ZANU-PF party immediately hit back, describing it as bordering on treason and a kindergarten spectacle. The party said Mnangagwa is the legitimately elected president of Zimbabwe.
Chamisa challenged the outcome of the presidential election, but the Constitutional Court threw out the challenge, citing lack of evidence.
Section 94 of Zimbabwe's constitution stipulates that persons elected president and vice presidents assume office when they take before the Chief Justice or the next most senior judge available the oaths of president and vice president on the ninth day after they are declared to be elected, or in the event of a challenge to the validity of their election within 48 hours after the Constitutional Court has declared them to be winners. Mnangagwa was inaugurated in line with this provision of the Constitution.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, I'm going to go to Zimbabwe.
Asika ndinofunga kuti pane musiyano Gibbs. Vamunangagwa ndofunga ndi president wenyika. Vachamisa ndi president wevanhu. Zvakanzi president wevanhu.
People's president.
People's president.
Yeah, balance is kuti vanhu vati ngova. Kono kuti ya Julie
Saka Saka pane musiyano, pane musiyano.
Julie bestowed president of Zimbabwe
of the people.
No, no, no. Julie bestowed president of Zimbabwe.
Nebato re MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa takawana vachipemberera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 kwebato irori kubvara umbwa asi musiwo pakaitwa kugadzwa kwavachamisa kunzi ndiwo mutungamiri wevanhu president of the people saka nyaya iyoyo inenge yakasimudzawo minenga vamwe vari muzano PF kana kuti yebato rezano PF takanzwa va Simon Kayamwe vanewe mutauriri webato rezano PF vachiti kuita kwakadaro kunofanana nekunge munhu achida kupirigura hurumende hanzi zvakada kufanana ne treason uye wakati kukoka moto, kukokera moto muziso kana mchita zvinhu zvakadaro. Vamwe wari kutaiwa madzana mbwanana kana kutamba kwepwere zviitiko zvakadaro nekuti hakuna kwazvinoenda. Kana dai vakagadzwa kuve mutungamiri wenyika vari kana mutungamiri wevanhu, havana masimba vanenge vainawo ekufambisa nyika. Asi ndozvatatinzwe nhasi mukukurukura kwatiri kuita, tinenge tichitarisira kuti imi vateereri nevatariri muchange muchifona muchipinda muchirongwa. Handiti Gibbs.
Rojonga kenemiri sibonile lapana ke uchamisa ngani uthole independence flame liyana. Izama ukuyifaka umlilo, ilumatile kumba ilumatanga?
Ayi, yakabatira. Yakabatira asi kuti papari pamusoro. Saka vamwe vari kuti zvava zvisinganyatsooneka chete flame kuti rioneke kuti moto uri
kuti ungazi kukangere chongwa izama kuvhalelinye kukwana kukanyira
kungoti zvakaitika masikati Gibbs. Saka kuine zuva hamuzokwanisa kuona kuti rimi riri kuita here. Dai anga ari manheru dzimwe nguva dai makanyatsoona moto.
Hakusi
kuti ini ndiri kuti ndo zvakaitika, asi ndiri kutaura kune vakanga variko vari kuti vakaona moto. Avamwewo iwe neni pamwe taita dzakuona kutopfeka magirazi.
Kujalo ke choka kwa nevi. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077. I think we've got our first guest tonight, and that is Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF. Mr. Kaule, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and how are you today?
Very fine. How is Zimbabwe?
Now Zimbabwe is okay.
Are you in Jolojo?
I'm in Jolojo.
Yes, I can hear your radio in the background. Can you turn it down a little bit? So that we won't have
okay,
some kind of echo. Yes,
that's
yes.
Fine.
Yes.
Let me just turn down a little bit.
Wonderful, wonderful.
Yes.
Yes. So yes. Try that. Yeah, I think now is great. So we see that at the weekend, Mr. Nelson Chamisa was installed by his party as president of Zimbabwe. So what is your reaction to that?
For me, that is what we call madness. It is highest order. I'm sorry to say that. Because some of these things, you know, that now that he has been sworn in or inaugurated by his party, so what? Then can he go ahead and form his own government? What does that mean? That is confusion. And at this moment in time, we don't need such things. That thing can end up confusing the people of Zimbabwe. Some of the people now will now fail to tell which is which and what is what. And really, what hell of a confusion is this? We don't deserve this as a nation. Until and unless if we only. But anyway, we lack leaders like Nkomo. Joshua Nkomo, the late Joshua Nkomo. All I can see is people who are power hungry all over the show. You know, and what does that mean? This won't help us as a nation. It won't get us anywhere. But it will help ruin and destroy our country. This is exactly what these people are pushing for. It's embarrassing, really, to learn that some people can stoop so low and do things in the realm we call amadzwani. What is the hell of a thing is this? It's a shame.
Sicela ukuthi ukufaka ngesindebele just 1 minute. Akufaka ngesindebele kade ukuthi koloko baba
Gaudu. Uyazi kithi ngiyadana kakhulu ukuthi njengesizwe abantu abanjabo othamisa amajaha afundileyo atshone senza ephambanisa abantu ilizwe lilili kangaka ngesikhathi sokuthi kumele sibambaneni baphambanisa abantu bethi bayagcotshwa. So nice egcotshiwe, so what? Ebesesiyenzani? Kafumbe phela uhulumende wakhe. Sibone ukuthi uza kuya ngaphi ngento yakhona. Into engekho emthethweni leyo Gibbs, kuphambanisa abantu. But kathesi sidinga ukuthula, sidinga ukuthi silisane le mpi ekhona le eyumkhonomi welizwe, sibambeni njengabantwana beZimbabwe. Hayi khona ukuphambanisa abantu, abatshona bephambanisa abantu kungani ngabantu abadakiweyo abayezinto ezinjengazenezi. Sorry ukuthi ngitsho njalo Gibbs. Kodwa kuyaswelakala ubukhokheli Gibbs obuyibo bujonga ukuthi bulungise ilizwe obunjengabonkomo babengakhethi ukuthi bakhokheli. Unkomo wabelilizwe lelo babengaleli ukuthi bana bakhokheli, kodwa balela ukuthi abantu bakhululeke bahlale kahle inhlalakahle yedingakalayo. isinkwa lokudla kube sethebulini abantu baphile kule lizwe tholakala imisebenzi yikho ukuthi umntaka nabantu osebenzisa akudingi bani lokho kodwa kudinga ukuthi ilizwe leli lilungiswe ilizwe leli lihlanganise abantu bahlanganise amakhanda ndawonye balungise ilizwe leli njengoba limikubi kangaka ilizwe leli lalimali isikhathi eside abantu balilimaza isikhathi eside ilizwe leli selidinga ukuthi akhe sikwakhiwe abantu bendawonye hayi khona kusenziwa amadlani imbuthano yomdlalo ukuthi namhla uba uyagcotshwa uba ngupresident landani uphambanisa abantu abantu babe-divided akusincedisi njengesizwe lokho
hayi siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho sponti abantu bathini kumbe ujonge ufuna ukukubuza umbuzo wodwa akumbuze ba
yeah Mr. Gaule people say Zimbabwe is a democracy and if this happens and people attack that democracy what do you say
yes Zimbabwe is a democracy but you know what we have a constitution. We are guided by the constitution of our country. That is the supreme law of the land. And we stand guided by that supreme law of the land. And this is out of the constitution of our country. This hell of a thing is out of the constitution of our country. Period.
So, Lizo, ndo kunye kumangalisa lapha Gaule. Kunzima lokho.
Okubi kakhulu tips lokho kwenzakalayo ngoba mina kethi kunjani ya. Kudala i-confusion kudala abantu baphambene kabasakwazi kathi vele kuyikwenziwani kuyini kathi khonoko abanye abangaziyo ngoba ukuthi abangaziyo bamele bafundise bazi ukuthi into zimise njani bona ubukhokheli bamele befundise abantu ngokukhambisa izinto ngokuqonda kodwa kathi nxa kunje ogogo wasemagazi kutsho president zeme babili la kumbe sokulabo hulumende ababili elizweni lethu kathi vele kusetshenzwa njani kumbe kudonsa zithilile zinjani
And Mr. Gaule, can we say Chamisa was sworn in? Because I think if the swearing-in ceremony did not involve the taking of the oath and a judge or someone to install him as president, can we say he was installed as president here?
Come again?
I'm saying the official event where president is being installed or sworn in, there is a judge, there is the reading of the Bible, the taking of the oath. This, I don't think all this happened on this occasion. So can we say he was sworn in as president?
But all that does, I don't know, that amounts to confusion. And because as we speak right now, the message is going out to the whole nation, that information that is going out there, it will end up confusing the people, and people will end up confused totally. And this is going to create problems for our nation. Despite the fact that the judge was not there or whatever, or just that, I don't know what kind of a hell of a thing it was really. But I'm a bit worried that this is going to create a confusion and problems for our nation.
Mm-hmm. So when we look at what happened at the stadium, we had Mok and Komichi saying that Mr. Nelson Chamisa was duly bestowed President of the Republic of Zimbabwe. I think that on its own means a lot. So if we get that actuality, we're going to play it so that you can hear all of it. What okay, going down the line, what do you think is going to happen now to the ruling ZANU-PF party? Are you guys going to meet over this thing to discuss it?
Whichever way it is, I'm a bit worried. Maybe the government is going to meet over the issue and make a decision on how to go about it, on how to handle it. Mm-hmm. But I'm a bit worried that if ever these guys are penalized for what they are doing, it is going to create problems, especially to the international community, because they will say Zimbabwe, they will sing their everyday song that they say Zimbabwe, that in Zimbabwe there is no democracy, and if they say that, then that will create problems for our nation, mm-hmm. and the problems for our country. And problems for our government, and as you can see, we are still struggling to mend the relationship between us and the other nations. and we are reaching out to those nations again. And at the same time, you can see what's happening in our country. This is going to send a very bad name to those people who are out there.
Regai ndingo timufeme vagaule dendo zvekuti mumboti taurira nerurimi rwama ine shona. Regai tingoverenga tinzwe kuti vatereri vari kuti chi nenyaya iyo Gibbs. Tina anzi tawana nyasha bandava anyora pashona Facebook. Anzi chiri kudikanwa nechekuti Zano PF ibvume kuti vakundikana paitwe nhaurirano nyika ifambire mberi. Then Sylvia Munundi baba hapana chakaipa apa. Anzi zvakamba rongeka kutoita musangano wakanga watozviona kuti zvinoita. Then mumwe anonzi Dion Maposa anzi kungotaura zvedu dai yatonga hayo MDC nekuti zvinoratidza kuti ndiyo ingarapa urwere hweupfumi hwaparara. Kozoita mumwe anonzi Newton Kapfudza Ruva anzi ndokuti zvive nesimba rekuti Zano PF ibvume kuti nyika ifambire mberi tizore bhata mumwewo uyo. Regai ndimbonzwa kuna vagaule neshona kuti vagaule munoona sei zvakaitwa izvozvi neMDC musi wemugovera zvokuti vakagadzawo vachamisa mutungamiri webato kuti vange vari mutungamiri wevanhu. Vagaule regai ndikubati
inini ndinondishamisa chaizvo. Ndinoshayiwa zvokuti zvokutaura, but nyaya iripo ndeyokuti isusu senyika tapedzerana nezvinhu zvamaelections izvi. Nyaya dzakapinda kumakoti, makakoti akabudisa kuti zvakamira sei. Tagamuchira izvozvi, vamwe havana kugamuchira. Handizivi kuti nemhakei. But go zviripo ndezvekuti iye zvino hatichada zvinhu zvakadai. Zvinokonzeresa mirizhonga, zvinokonzeresa kusinganzwisisi kwevanhu kuti zvakamira sei, kuti nyika iri kutongwa sei, ndiani ari kutonga. Vamwe vachafunga kuti ndiye Chamisa ari kutonga. Kozo zvaitika izvozvi, iye Chamisa wacho zvinomubetsera nechii? Kubva ipapo sebato rake rino zvinovabetsera nechii? Ngavaumbe hurumende tione kuti vanogona kushanda here vakamira voga vechiita zvinhu zvavo zvakadaro. But sokuona kwangu vanokonzeresa kudhivhaidha vanhu vana vezimbabwe kuti tozopedzisira totanga kurwisana. Iye zvino tine dambudziko hombe rokugadzirisa zviripo nyika yedu. Zvino hazvina kumira mushe sezvo vana vezimbabwe rakutambura. Ngatiite zano rokuti tibatane sezvo sarudzo yapfuura. Timboshanda pamwe chete tigadzirise nyika yedu zvinhu hazvina kumira mushe.
Thank you so much, Baba Gaule maita basa. Gibbs ndangoti vadzokorere zvavambotsanangura muchirungu neisindebele. Asi taane mumwe munyarikano wedu pachirongwa, tavana national chairperson weMDC Muzvare Tabita Kumalo. Muzvare Kumalo, tinogamuchirai muchirongwa, tine urombo nhare dzadzichiti netsei.
Ndinotenda makadi maZimbabwe akanaka.
Aiwa, tinovimba kuti vateereri vapenyu. Pamapinda muchirongwa manzwa vagaule vachitsanangura maonero avo nechiitiko chamakaita musi wemugovera, munogona kubva mangotangirwa ipapo tichienda mberi.
Indoshamiswa nemazano, anondishamisa. Gaule ari kuvhura muromo kuti maZimbabwe ari kutambura. Ari kutambudzwa neMDC here? Pari kutonga ndanani? Handirana Gaule ndana EDP. Saka isusu taita sei? Makati vakati vakahwina maelections. Saka isusu mhosva yatapara ndeipi? Ari kutambudza vanhu ndiani? Vagaule, musade kuona Harare pamusoro pebhimu muri muburu wayo. Hapana chamunoona. Pasi apa hazvina kumira mushe. Kana muchiti imi mune yese, ndimi muri kutonga, ndimi makahwina maelections. Saka muri kunetserei vanhu muchikona kugadzira nyika? Pamakapinda chete pakamabvisa mugabe, nhamo yakatanga nanhasi tichiri munhamo. Zvikafu zvakudhura, mafuta engoro dzemoto ari kushupa, muzvipatara takutofa nezvirwere zvisingaurayi. Ari kuuraya ndiani? Handiti ndimwe. Saka isusu mhosva yatapara ndeipi kuenda kunopemberera kuti ane 19 years tichigwa nemimbavha dzezano? Izvozvo makapa 15 billion 15 billion itse nanga ne MDC. Taite i kodzero yedu iri pabumbiro romutemo takanyora nyitamba kumapurisa tikavaudza kuti toda kupembera kuti tane 19 years takazvagwa seMDC. Mukatirambira rungani mukati imi hatigoni kuti tonopembera because kwaita kolera. Tisu takabika kolera. Handiti ndimi makakonewa kuti muone kuti maguta ari klini, mvura dzatinwa dziri klini, masuweji achiri kushanda here? Masuweji system yatinayo yakasiyiwa naSmith na1980 nanhasi. Tapinda papamhembero isusu takupemberera kuti aiwa Mwari watisvika pa19 yezi tichigwa nembabva dzezani muti taparei. Hapana mhosva yatakapara isu. Musi wa19 takaenda rikasangana nevana vemuZimbabwe vakativhotera vari kunyunyuta nenhamo yekutambura. Purezidendi akaudza vanhu kuti nyika yagwadza toitei, vanhu vese mhomho yamakaona iyi kwete yenyu yekuZBC pamakatora patakagara pastage mukasiya vanhu kwavo. Vanhu vakati gatipindei murodhi izvozvi. Purezidendi amisa vakati aiwa bodosi hazvimwewo. Ngatimbotendera Zimbabwe yese iyi tombotatarisa kuti zvimhanire ezvinhu akamira sei. Akakonzegwa nemi
muzvare kumalo ndokubatai muromo. Paita muteereri ari kupa chirongwa tinganetseka nenhare. Tinodzoka kwamuri izvozvi. Tinotenda ngobatai timonzwa. Vamanhanda makadii?
Nderepo makadii vachonga. Kwakadii kwamuri nezvizvarwa zveZimbabwe also back home in Zimbabwe.
Aiwa tinoimba kuti vateereri nevamwe vese vapenyu. Taita rombo rokuti ndimaitawo muteereri wedu wekutanga kupinda muchirongwa. Tipei pfungwa dzenyu nemaonero enyu.
Maita zvakanaka. Ndoda kupindura baba avo vari kutauravo mukuru weMDC yavo.
WMDC ndi muzvare Tabita Khumalo. Baba vezano PF ndava Belief Gaule.
Okay, vatabita kumando. Ndoda kuti kwavari varume batsiranai naChamisa kuti mumukudze munyaya dzematongerwo enyika. Batsiranai nemukomana uyu kuti ramangwana rake rigova rakamira zvakanaka. Mukamukanganisa nenyaya dzemakaro muchifunga kuti ini ndini makabata uta hunoita kuti Zimbabwe izonakirwa. Ndinofunga kuti muri kudziya moto wamarasha. Zvamuri kuita izvi zvinogona kukonzera dambudziko mangwana. Mugova imi vokutanga vanotiza nokuti mune access rather than those maZimbabweni vanozvifambira zvavo vanodzika vogozvisara vachitambura. Nyaya yamuri kuita iyi kana mukasaibata nounyanzvi hwakanaka inokonzera matambudziko mukati menyika. Ndanga ndichifunga kuti kana muine mazano akanaka okuti munoda kuvaka nyika, hakuna mutemo unorambidza kuti bato riserebrete anivhesari yaro. Munobvumidzwa zvachose kuti muserebrete, but munofanira kurangarira kuti maelection akadarika. Nometa munotora norurimi rwakaita sei, the only advice that I can give you right now, vatapita kumano and your team, follow all the due processes. Endai kusadhaki, endai kuau, endai kana kuunited nation muchifollowa madue process. Zvamuri kuita izvi ndinodavira kuti mangwana do not regret. This is my observation. We are all Zimbabweans. Neither yourself, you are also a Zimbabwean. I would want to advise you. Advise Chamisa. He's very young. 40 years. He was born 1978 or 79. He needed to be groomed up very well in politics. Amachue. Kana akamachua. Agogona kutunga mirira nyika. Kana kuine maplans. And I would want to say, I put ahead today that there was an investment program yangachichiwana president ku State House. Those are the initiatives that we are expecting from people like you vana vatabita kumalo vana tendai biti vana lokusivanda vanani all of you put your head together and I always say mukaita zvino mune subordinate of the country people will see you one day yes simbare wovirira mvura munofunga kuti ndipo mune simba revanhu muchifunga kuti kuwanda kwanga kwakaita vanhu kugwanzira stadium nemawandiro amanga makaita fine there is no problem about it that is a political party kune masupporters akawanda
maita basa va
put your country first
vamananda vaita basa zvikuru
dai nyika yenyu
maita basa regai titore kuti nemwe muteereri hallo hallo tinemwe muteereri parunhare hallo kola
Hallo.
Yes, ndiani?
Ndiri vamoyo kugokwe.
Muruda kukuluma, muruda kutaura, muruda kuspika.
Toda kutaura.
Taura itinzwe, vamoyo kugokwe.
Ndoda kutaura, chokutanga ndoda kutaura nemuruma apedza kutaura.
Vamananda.
Vamananda, vanoitirei kuti kana vachitaura, vanotaura nokuti kwaikona, vanosikira moto muziso. Nokuti zvinhu zvokugara vachitaura izvozvo ndo zvinokonzera tiri kutaura nenyaya yekuti kune vanhu 6 vakafa ivo vanoramba vachitaura nyaya yekuti iko vanhu vanozoona zvavanoona zvii zvinoonekwa kunze kwokuti vanhu tiri munyika ine demokirasi iri independence kana vanhu vane zvavanenge vaita zvinongotaugwa mune zvakanaka ende ivo vakatiza muno vakaenda kusouth africa kwavari kugara kure avari kutiza nhamo iri muno munyika saka ivo ende vanga vachitaura vagaule vari kuti ivo munyika mune matambudziko anofanira kuti tibatsirane akakonzerwa nei hatitaurei zvinhu zvekuti tivake nyika tose tinoda kuvaka nyika kwete kuhundusirana kana kuti kuve tichidaro
aiwa
hazvisiri izvo zvinofanira kuitiwa panyika iri demokirasi nokuti kana tikataura kuti chamisa mwana mudiki ngatimupei mazano ivo vanoda kuti adini ndo zviripo kana munhu achiitawo zvaanenge achiita nepati yake anenge achitogadzirawo nyika nerutivi rwake iko
aiwa tinotenda Mr. Moyo thank you so much
toda kuzvitenda ngava vaitaura zvinhu zvakanaka zvinovaka zvinobatanidza vana vezimbabwe kwete kuti ari kuzvisikira moto muziso ndeuei
It's unfortunate kuti vamanhanda havachisiri panhunhare tingadai tavati vapindure asi
vade mambo varega vatipindurawo nokuti ndogara nichivanzwa muredhiyo vachitaura mavara anenge ekuvhundusira ivo vakatotiza munyika kutiza nhamo vachiinda kusouth africa
aiva tinoimba kuti tichakwanisa kuti tinge tichivadzosa zvakare pachirongwa vatipewo mhinduro asi tinotenda zvikuru vamoyo Gibbs that's Mr. Moyo is calling from Gokwe and he was responding to our first caller Mr. Mananda who called from South Africa Mr. Mananda was urging the MDC to work together as a party and to shape Chamisa into a mature politician because he thinks that he's not yet mature enough to lead the party. And he says what we are doing will cause problems in the future. That's where Mr. Moyo came in there. He says, why always threatening people? What will happen if you threaten people without specifying what exactly will happen and who will cause that problem? It's you now who is causing problems. You are inciting people. That's, so that's from our two callers.
Sibuyeleke kubaba Gawule singakayi kumakhumalo. Baba Gawule, uyezwa abantu bayakhuluma lapho ke, akukhulume labo. Uzwile konke akade bekutsho.
Ngizwile simile. Ngizwile kakhulu ikakhulu ubaba oqeda ukukhuluma lapha. Ngizwile kakhulu ukuthi uthengi. Ikakhulu besithi yena ubevumelana nami ukuthi ethi yena asithini kathesi sifake namakhanda ethu ndawonye ngokuthi sikhethe ukuthi ilizwe lethu silakheni siye phambili. Hatshi ukuletha into eziza kudala uhlupho phakathi kwempilo zabantu njengakhona okwenziwayo kathesi engikubala mina njengokuthi asiyali ukuthi abantu bakhululekile ukuthi bayenze noma yiphi into abayenzayo kodwa but kule phela okuqakathekileyo futhi esimele sikulandele lokho nokumthetho nalesi awudalayo imithetho eyiyebusilizwe eyiyemele siyilandele yaloku sibezosidinga njalo ukuthula sonke kungakhathaleki liphi bani amabandla ezombusazwe alethe ukuthula phakathi kwelizwe ukuze abantu basebenze bekhululekile
ilizwe labo liye phambili. Omunye nomunye ebe nomlando kithi ukuthi la ilizwe lakhe liphumelele. Udubo lolo sikhuluma ngalo luphele. Udubo lolo lwenziwa ngabomo kithi singabanye abantu. Ungakhathathile abantu bakhona bayokuzampiwe kumba kwe-MDC. Izigangi zisikhona kuwo wonke amaphathi. Amasela khona kuwo wonke amaphathi. Izikiwi zikhona kuwo wonke amaphathi. Abantu abari bathakathi bakhona kuwo wonke amaphathi. Ye le church bayatholakala abantu abanjalo.
Yes.
So njengesizwe kodwa ngathi sikhethe ukuthi asibambaneni njengoba ukukhokheli sibe kwazi ukuthi esikufunayo ukuthi impila kahle ebantwini eyibo esikhangela ukuthi sibakhokheli. Ngoba kula muntu ongakhokheli izihlahla abantu nase befile bonke baphela.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Gawule, sicela ubambe khonapho. So all what he's saying is that you know, unity is very critical at this stage because Zimbabwe needs to develop and you know, it doesn't have any time to do with these things that are being done by the MTC. So we've got a caller on the line. I think that is Ubaba Ndlovu. Baba Ndlovu, kunjani? Siyaphila, ibizo Baba Ndlovu.
Hayi, Baba Ndlovu.
Yeah, Baba Ndlovu. Uyaluza udaba lapha solubambile nki akungena khona uphosela kuba.
Yebo, ngicela ukukhumbuza ukuthi ngike ngathi ngena kusala ngathi mina i-FDC angeke izile ukuwina ukhetho. Ngathi mina abantu abalandela i-FDC abaningi angeke beze bavote. Ngayilinganisa njengephathi kamalema. UMalema wagcwalisa i-ward seat kodwa uthe uyavota abantu basesoweto abazange vele bamvotele. Okay. Okwesibili. Ningazimashonaleni futhi uma ngikhuluma ngemathebelele njengeyazi I'm surprised mina be-MDC ukuthi uma bethu barosha kwasho kuthini ngoba ngangisetha for 2 weeks azange ngibone udini imoto eyi-1 ebrandwe i-MDC mina lapha kini azange ngibone idini ikhampeni eyi-1 ye-MDC ngakulesi sidabe ngihlala kuso nasekhaya elikhulu nangithola amakhampeni ezane ukuthela and i-point enye ephuma kwi-razor before ngikhumba lokho ngibona ukuthi kwini kulesi sabe ngihlala kuso mina i-MP bavotele wezane i-council bavotele i-MDC into ababeyikhuluma bethi lo muntu wezane abamfakileyo i-council ngeke sesimvotele awasamba namamisteki akanawo abazange bamvotela bavotele owe-MDC namanje uyesithethe lobaba and it's very good lobaba uyenza yonke isaplayisi ithandayo lapha esigabenzeni right i-point engisalokokusho ukuthi loko okuyenziwe i-MDC ngamadlwane njengoba uba udawulesisho into engiyicelayo mina njengomcabango wami mabangabahlukumezi mababa bayeke benjani abayazi into abayenzayo bengayitho nexenta babathathe njengokuthi bayenza njeamadlwane wabo kathi inkinga abanayo engqondweni zabanye abantu izobaconfuse nothi bonke abanye bazobaconfuse but nothi bonke but into abayenzayo bayenza into engekho benokwesibili ima zethu izane yabulalilisi mina ngisafuna zethu ukuthi umkomo wabulalilisi.
Yeah, posela ukugcina 10 seconds kona kunika 10 seconds kathisi.
Yeah. Abantu bangawulalilizwe ukuthi inkulumo yabo isakho ukuthi izane yabulalilizwe kanjani ngoba vele abantu ababusa abazange beke bafane noma kunini. Abazange befane. Umbuso kababa umnyangako angeke uze ufane nokamdali. Umbuso kamdabe nokankomo awuzange ukufane nokunkomo sejonini. The total different story lezi personal.
Siyabonga Ndlovini, siyabonga.
Abayeke benjalo kuqhubeke ngale nto abayenzayo. Kodwa into ekhona mina know ukuthi ezi zinda badliwa phoko kudliwa noto kokurojwa. Sengaba rojwa kwezi zinda kodwa emathibeleleni badliwa. Nabo wena khona
siyabonga.
Nabantu bakhona badliwa phoko.
Yes, siyabonga Ndlovu ungathina nokusasa baba.
Okay baba, ngiyabonga.
Yes, so that is Mr. Ndlovu. He says the MDC, as he said in one of the shows here, was not going to win the elections. So he says, you know, the MDC never campaigned in a way that it was invisible, according to him. He says they didn't even have one branded car, meaning that in his area, he never saw them. So, but they voted for ZANU-PF. For
because ZANU-PF had branded cars.
Listen to this. They voted for ZANU-PF MP and an MDC councillor. So he says the election was free and fair there. So then at the end of the day, he says, what they're doing right now is child's play. They mustn't play with people's minds because this is going to confuse people. So maybe let's go to Umakumalo so that we can get some of these issues going.
Yeah. That's okay. Yes, Ms. Kumalo. Hello. Yes. Yeah, pindai.
Which language am I using?
Ah, kanachirungu so that tino share tese takawanda.
I don't know because pane my audience.
That's okay.
Naimi kana zvatukita zvisina basa ndezvemadhaka. Ko muri kuchemei? Donga izvi. Why are you crying? Regai tiite mahumbwe ngedu. Inini tongai. So stop accusing us of all sorts of things when what we are doing is rubbish. Ageli yegele senza mandlwana etu. Kandili khalelani. Wakwa mandlwana ngawethu. Yegelani siwenze. Yine litinela elanqobayo. Hambani phela lebusa. Kanti nalifuna sibuye sizokwenzani. Njengoba linali yine lisezihlalweni. Yine libusa. Sina kumele sikwenze yini njengoba senza mandlwana. We must not contradict each other here. One moment you are telling us that let's put our heads together and work as Zimbabweans. The next moment you are telling us that what we are doing is nonsense. So what exactly is it that you want us as the MDC to do? Secondly, we are a political party that is recognized in this country. And our role is to represent the people's interests who believe in our ideology. No one has a right to tell us that we should stop what we are doing and follow somebody else's ideology. No. It is within their rights. As much as Zanu-PF has got those rights. So tell us exactly what we are expected to do as a party. Mm-hmm. Since we are behaving like kindergarten, and at the same time, you want us to put our heads together. Which is which?
Thank you, Makumalo.
Now, before you go there, I think there are some people sending us messages. Mm-hmm. They are saying that our sound is not audible. They're not hearing us. I think there are roughly about six people so far who are saying we've got a problem with our sound. So maybe our guys are fixing it on Facebook, this kind of a sound problem. Mm-hmm. So let's go and...
We have two callers. One is Vasa Manyemba. Makadi? Hello? Hello, Vasa Manyemba?
Hello, makasimba here.
Takasimba ngotiga nokuti queue yacho yevatereri inenge iri kuramba ichireba ngotiga vasamanyemba.
Zvakanaka ini ndiri kuda kubvunza vanhu vezanavo kuti zvavari kuchema chema kuti muchamisa uyu anounza kusagadzikana munyika. Aita sei ivo ndivari kuunza kusagadzikana kamunyika vari kuuraya vanhu vari nenzara nepfuti. Nezvimwe zvakasiyana siyana muzvipatara hamuna mishonga chichi zvese hazvina kupera kwaivo vari kutadza nei kuzvipa mhosva yekuti vari kutadza kutonga nyika vari vega ivo vari vari pamazimba uyezve ndaida kubvunza avo vanoti hanzi chamisa mwana mudiki anoita mwana mudiki munhu ane 40 years saka anaka ndeachemberesa here sevamunangagwa kuti atonge nyika ivo vachitadza kutoitonga kwacho. Who is better off mwana mudiki? In fact, mwana mudiki wa definition ya mwana mudiki yandaitaurwa namana inoda kutombonzikwa kuti kana achiti mwana mudiki ari kuti mutodhira muECD richamisa munhu ari munhu ane 40 years anogona kutungamira akatadza here kubva akambomupa here akatadza kutungamira nyika yacho ino yavanoti iri kurema. Isu takagara 2009 zvazvane evidence kuti vanhu vemDC ndo vari kukwanisa kuunza upfumi muvanhu. Vanhu vese vakakwanisa kuziva zvavanga vasingazivi nekuda kweMDC. Saka ivo vanongotidzvanyira vachida kutitonga ivo vasina zvavari kutipa. Izvezvizvi mukatarisa vanhu vari kungotya vanorama mukutya kuti kana ukangotaura unotofuma wakutodzvinywa unotovata wakutodzvinywa usiku mumba. Saka tingati munyika here iyoyo yekuti vanhu vanotyisidzirana hanzi takarwa hondo. Hondo iye zvino haichashandi. Aikumbira vanhu vemasojawo vakauyana na Chiwenda kuti please vamborega zvehondo. Hondo futi haiwi nemari futi haina kutonga kwainoita because vachamisa havana kana
maita.
How many followers does he have?
Maita vasamanyemba kungoti taita vatereri vari parunhare vakati wandei. Regai titore mumwe tinotenda zvikuru. Tine mumwe muteereri ari kuUK. Hello?
Hello? Hello.
Yes. Ma taurai ameno rimi ruamuruna kushandisa.
Yeah, I can use Shonor English. Yeah.
Okay, and your name?
Mr. Mike.
Mkoma Mike, taurai tinswe. Muriku UK, yes. Kupi kwacho?
UK, Nottingham.
Nottingham, okay. Pindai mchirongwa.
Yeah, just want to say kuti, I think ZANU-PF is used to this idea of scaremongering, you know. There is a lot of, like, tactics that they want to use in order to silence the opposition. So all these speakers who are saying that, oh, Chamisa is looking for trouble and things like that, I don't get it. We can't understand where Chamisa is looking for trouble. All the time that the MDC is trying to do something, they try to follow the law. But they are always stifled by the ruling party. So we are sick and tired of a situation whereby those who are in power, the hoodwink, the war veterans and people like that, to instill fear in the people. That is all what it's all about. Because they know that the MDC is a popular movement. So I don't buy the mantra that Chamisa is young. No. He's mature in politics. He started politics at a very tender age. And since the MDC was formed, he was there. And he's gone through the ranks the right way he is now. He knows what he's doing. And he's got people who advise him. So if he is the people's choice, let it be. That is what democracy is all about.
Yes, mukoma Mike, hanzi hamusi kunzwikwa, ndofunga regaite kufonerai futi tiona kuti mishini yedu kuno kuyaitwa sei nekuti tiri kuona dambudziko rekunzi vanhu havasi kutinzwa. Regaite tiona kuti vagadzirise munofonerwa futi izvozvi.
All right, okay, thank you.
Okay. Gibbs, we had two callers, but I think the problem that you were talking about.
The sound is giving us problems.
I'm not sure whether they are hearing us now.
Yeah, so I'm told that they can hear the two of us, but not the callers. I think maybe we've got some technical difficulties that our technicians are checking right now, and hopefully they're going to fix it. But so, in the meantime, we can read some messages.
We can read some messages from our callers.
There are tons and tons of them, yes.
Viewers shown on Facebook tine variku pinda mchirongwa kana kutera chirongwa chedu live. Tina mukoma anzi. Mkoma Jabu Ernest, anzi ZANU ngairege kufundutsira zviri pamutemo we Zimbabwe kudemonstrata kana paine zvisiri kufamba mushe then vachitova. Anzi Chamisa mwana mudiki, kuvakuru vari kuitei? Mubvunzo wakandwa navachitova. Kozoti mukoma Edwin Machokoto, anzi vachamisa munhu mukuru, ko akati nyika inokutongwa neharava chete ndiani? Kuita vamwe vari kuti aiwa toda kupindawo muchirongwa, tipeiwo tifonerei vari kusa nhare dzavo. Kuita mumwe ari kuti hanzi ZANU-PF supporter should go back to Zimbabwe. Hanzi please caller must go back to Zimbabwe first, ozotaura is wasting our time. Ndofunga vari kupindura kuna vamananda vafona vari ku South Africa. Ndo vamwe vanhu vatinawo pano, ndofunga une vamwe Gibson unogona kutipa zvakare.
Ye kulo Sindisiwe Ndlovu oti ukola lokati kuluma sevlo kuluma iqiniso kodwa kwamanje uyakhuluma lapho kuti asalizwa Dube. Kodwa ngitembe lokuthi nxa usizwa kathesi ke Sindisiwe Ndlovu usithengisele ukusibhabhayiza njengalokhu engwezela khona. Faka khona kana kuti qi sibone ukuthi uyasizwa kuhle. Uzobuya lo mind layo uthi isound ayisekho Dube. Lo Decent Ndlovu gajeni layo uyakhuluma sikuthi hey madoda singazi ukuthi isound yenu ihambe yangaphi. So abangizwayo kathi sinxa ngikhuluma khonapha-ke sicela lisitshayele izipotoni lisitshayele-ke nama-hearts into ezinjalo sibone ukuthi liyasizwa phela. Siyacela ukuthi unkosazana Tabitha Khumalo lo baba uBelief Gawule libambe khonapha ecingweni lingayikhatshana sazama ukuthi silungise imitshina yethu. Kwezethi sibona ukuthi abantu bayalizwa sibili. Siyathaba kakhulu ukuthi libuyile kuhlelo njalo lokuthi liyasebenza insuku zonke. So for those that people that cannot hear us, we really apologize for this kind of inconvenience. But if you are hearing me right now, can you show me by, you know, displaying a hat or show us some kind of likes, all those kind of things, so that we be assured that we are actually talking to you. So I can see here that... their likes, their, you know, all those kind of things. so sileteba lokuthi abantu bathi siyazwakala uOnet Ngwenya uthi yela zwakala Dube kuzobuya ke umbuzo ntini notisen kacheni babukele kona pake
sizita taita mtereri vamananda vadzoswa pachirongwa ndofunga vane zvauroda kuti vapindure vamananda tinoti pindai muchirongwa asi mongoti ga.
Thank you very much for reconsider my call as well. I did not mean to say Chamisa is very young to an extent that he can't roll. And I think I'm afraid those who are around Chamisa try to advise him, groom him up to know politics very well. Regardless that when MDC was formed in 1999, yes, he was a toddler. All I'm saying is not a threat. I'm talking reality. Today we've got a commission, Abajonga, that is investigating the reason why people were shot 31 July. Mm-hmm. You know, it was because by mistake, Kungu Taura, Sinani Maturu, Shakafara Nogut, Tabe, Trikotu Namirira. Bear in mind, we are leading different people. Academic,
but Vamananda, Vamananda, let me interrupt you there. Is it a government policy that kana munhu akanga ataura kana zvakaitika semusova muri kurefera to musova tetwa kuti vanhu vakanyunyuta nezvaitika then people get killed?
No. It is not a government policy, and I wasn't there, but I'm only talking from a different perspective here. I'm saying kutaura kwatinoita isovanhu. Ngatitaurei tiine hurimi tisi hunoita kuti tivake nyika tisataura zvinhu zvinopeseredzwa kuti vanhu vapokane mukurarama kwavanenge vachiita. Bear in mind, in politics we cannot always find people working together. Some people go the other way round, some people go the other way round. What I'm saying is zvanga zvisingafaniri kunge zvichidaro, but look zvakazongoitika. Mukati mevanhu vanotungamirirwa imomo mune vanhu vanoasesa the value yokuti kurwa kunobatsirei. Kana ndikaputsa mudziyo uyu infrastructure iyi zvinobhenefita ani, zvichizodini mushure maizvozvo? Kune vasingatarisi nzira yakafanana naiyoyo.
Angaitiita
zvakati vanogonaita izvozvo.
Ndikupei mukana vamanhanda mupindurwe namuzvare Tavita Kumalo. Vanogona kunge vaine zvavanoda kupindura pamusoro pezvamuri kutaura. Muzvare Kumalo, pane pamambopindura vamanhanda vaenda, vapindurei vadzoka. Alo, Mzare Kumalo.
Alo.
Yes, ndaichiti pindurai muteereri ari parunhare. Ndovamanhanda vamambopindura nguva iye vanga vamboenda asi vazofona zvakare kuti vajekese pavanga vachitaura pekuti vachamisa mwana mudiki.
Misa. Kana isisu zvatukuita sebato reMDC ari mahumbwe, komochemeiko? Regai tiite mahumbwe edu imutonge nyika. And musati udze kuti chamisa mwanana. Iwe kwakatanga kupinda basa wapinda wakura zvauri izvozvo. Tese takatanga tiri matineja. Saka munhu wese anofanira kupinda tichida tisingadi tiri kuchembera. Generation, pane generation inofanira kufeziwa. Ndo generation iri kupinda yana advocate Chamisa, muchida musingadi. Saka nyaya dzokuti tichidzira izvi hazvishamise izvozvo vamanhanda. 1983. Vanhu vekumatebureland hapana zvavakaita, havana kuita demonstration asi makavauraya 20,000. Saka agara zvere mabasa enyu kuraya vanhu. Muharare manje manje musi wa1 August apa makauraya mwana achitsvaka 50 cents yekupaka mota. Mukauraya vanhu 7, imimi matiudza kuti matohwina maelection. Saka munhu anenge ahwina election anouraya munhu akamuvhotera pakai. Nyaya dzokutukana idzi hadzigadzirise upfumi hwenyika isi. Nyaya dzokuti shoropodza idzi hadzigadzire upfumi hwenyika isi. Takaenda kuhondo tinganouurayana zvokuti bheti tiurayana sinyisi. Hamuna kugumisira maenda kuLancaster. Mamutitsvagei kuLancaster kana muchiona kuti kuuraya vanhu kunobudisa mbundutsi. Musadaro.
Zvina
basa. Imi muchiziva kuti vana kuno kuZimbabwe vari kutambura.
Ms. Kumalo, just one quick question here. So after this occasion that you did, like what Mr. Moken Komichi said, that Chamisa was bestowed as President of the Republic of Zimbabwe, what's the next step? Are you going to occupy the State House? Or what is this going to do to the people of Zimbabwe?
President Nelson Chamisa was bestowed as the people's president. Kinema president tu munyika muno. Pana president akagadzwa nezek neconstitutional court. Isu tiri kuti tina president ari kugadzwa nevanhu vakamuvotera. And I andifungi kuti mhosva iyoyo. Nese munozva ndochokwadi chacho. Asi chakakosha ndechekuti hazvinei kuti takaita anniversary tikagadza tikadii. Tiri kudzano yavuraya nyika. Kunoku vari kutituka. Rimwe ruoko ruri kuti aiwa ngatishandei tose. Chamuri kuda ndechipi kuti tigadzirise nyika iyi?
Yes, yakuzomakumaro sitoribambe kunapo. Ngizokutokee sitobaba kureason. Masiza icinweni singakai kuba ugawule. Baba Masiza kunjani? Baba, reason Masiza uyangizwa?
Yebo, ngiyakuzwa baba.
Ye, nantutaba kunapo pose lakho ba?
Baba.
Ye, ungathini ngodaba lolo esixoxa ngalo lamhlanje?
Udaba lwe-commission.
Hayi, lolu ludaba lokuthi umnumzana uChamisa ibandla lakhe lathi usengumongameli welizwe leZimbabwe sengu-people's president khonapho sesibambe esidukwini laye. So ungathi ngakhonokho?
Indlela engibona ngayo ibandla le-MDC alliance angilacembu mina engililandelayo njalo into eyenziwa yizanu kangihambisani layo kodwa lokho sokwenziwa ubaba uChamisa ne-MDC alliance kubukeka sokuyikudala izincushunqushu zelizwe lokungasi-system yomthethosisekelo yelizwe kathi bona njengabantu abafundileyo uma esegcotshwe siba ngumongameli ekubeni inkantolo enkulu yalichitha udaba lokuthi i-ZANU-PF ya yarobha ukhetho yathi yona ukhetho lwahamba kahle angakwa nguye uyileyo. Yena uma esekwenza lokhu esekwenza esephula umthetho sisekelo kakubona ukuthi uzafaka yena ejele lohambisana labo ejele kungeke kube khona ilizwe kumbe kungeke kube khona umthetho ongamkhulula kulokhu ngoba uyabe esephule i-constitution yelizwe. Ngikubona ngathi ufuna ukudala izinqushunqushu nokufaka abantu ejele ethi ma ingena ejele besengena labantu.
Siyabonga.
Ubukeka kuyinto engekho kahle ukuthi aluba uyenzile bekumele ukuthi ayenze olunye uhlelo lokupressurize i-ZANU-PF ukuthi ibumbe uhulumeni wobumbano, hayi lezi zinushunushu osezidala kathesi.
Siyabonga kakhulu-ke ungadinela kusasa baba Masiza.
Ngiyabonga kakhulu baba.
So he says he's totally against what the MDC did and he says Nelson Chamisa and his party actually broke the law. So he says they should have followed the law and maybe things are going to go right. So
okay, I think we can bring in Mr. Believe Gaule.
Yes.
Mr. Gaule, can you respond to what Ms. Kumalo has said and all these other callers?
Yes. Izaqala ngithi mina okwakuqala konke lokho sikukhangeleyo sikubona ukuthi kumakhumalo belinganise sithena sifuna siyenzeni. Yethi sinezenza amadlala iphinde lethi sakusukeze ndawonye. Hayi, umntwana ovele enxa ephambanisa uyakhuzwa. Ethe ngakhuzwa ukuthi hayi lokho kodwa sibona ngani ulahlekile laphana. Uyabe engalahlwa, uyabe eqondise selulekwa. Ndabe uyabe edingakala, akula mntwana ongadingakaliyo, uyadingakala. Umntwana nxa ekhuzwa uyakalahlwa, uyabe azama ukuthi ufakwe endleleni ukuthi hayi lokho kwenzayo ayisikho. Lakhe sibona kungasiphambanisela inhlelo zethu kubonisana okuyikho kuqondileyo ukuthi sibonisane kuthi singathethisani siyabe sithengisana nje kusho ukuthi hayi njengesizwe siyadingana sibe mhlawumbe isikhathi ukuthi sibambane njengabantwana beZimbabwe sibe ndawonye. Kokungakhathalekile ukuthi amabahle kudlulile isikhathi sokhetho. Isikhetho soludlulile asifakele amakhandidati ndawonye kodwa lokhu sokusibisele emuva ekhethweni. Xa abanye abantu sebesephula umthetho sebesithi bona bafaka upresident bayamgaxa upresident abantu basebesithi ho kuthi ilizwe lelise labopresident ababili abantu sebesenza njani abantu bephambana amakhanda. So ngezinye indlela akulunganga khonokho ikusiphambanisela inhlelo zethu siceca phakathi koduko oluningi. Abanye bathi bona kathi lina indaba lesithi udubulolo olukhona udubulolo lwadalwa yukuthi sonke elizweni leli abanye babesithi bona ezimbabwe kulakuthula akuye lama-sanctions landana lakathatha ama-sanctions akhona lokhu ekhona amanye alokhu engasuswanga kodwa kunjalo asibeli ndawonye sibonakale sisebenza ndawonye ingaphandle leyi eyiyeso ikhanya sesincedise ibe sisebenza lathi ngendlela enjani zwanilona kutaurela abantu bezimbabwe nasi into ezokuthi ngathi bataneyi semuri yezimbabwe tirege kurwisana nenyaya yokuda zvigaro vanhu vanofarira kutivave ndivo vanotonga haiwa nguva yacho isasvika ngati pane nemukana zvemaelections zvapfuura ngatibatsanei tifambe pamwe chete at the same time I would want to say Zimbabwe is a democratic country and Zimbabwe is a multi-party state that is enshrined in our constitution. But Zimbabweans, let's come together, let's work together, let's put the elections behind our back and move forward and to build our country. This is exactly what I would want to appeal to all Zimbabweans to put their heads together, to crystallize their ideas. Our major problem that we have now is our economy that is in shambles. So we need to put our heads together and work together as a nation.
Thank you so much, Ngiyabonga kakhulu, Gibbs.
Yeah, Ms. Kumalo, can you respond to what Mr. Kaole is saying?
Comrade Kaole, we are not your kids. You and me are politicians. So don't tell us that if a child does something wrong, the elderly must discipline them. Who told you as ZANU-PF you are the big brother? So please, don't trivialize us. Respect us as part of government in parliament. And I think we deserve that respect. It is our constitutional right to be politicians and to be the opposition. It's enshrined in the constitution. So I think it's important that we respect each other. And then on the question of that they were sanctions, Comrade Kaole, go and read the Zedera. You killed the people in 2008. And the Zedera came because of the violation of human rights. So don't accuse us of enacting Zedera. We are not members of parliament for the United States. We are members of parliament for the Republic of Zimbabwe. And Zedera was enacted in the USA. So please go to Google and check Zedera and read. And we are not fighting for no position. What position did we fight for? All what we did, we celebrated our 19th anniversary. And I don't see what is wrong with that. And we have no powers to stop people from speaking. We have no control of the mob. And anyway, if you want us to unite, you want us to unite and do what with the current economic meltdown in this country? What is it that you are saying? Don't mince your words.
Yeah, thank you, Ms. Kumalo.
What is it that you are expecting the MDC to do?
Thank you, Ms. Kumalo. Let's hear Mr. Kaole.
No. He also said in three languages. I must also speak.
Go ahead, Ms. Kumalo.
Kaole, asoba ntu abako tina. Si sonke kumba ngazwe. Also, baba wetu wena, haibo, ukuzani, and abula mtu akutela kuti ngomkulu. Keluhloniphe, lilungile lethu elikusekelo sombuso ukuthi senze zombangazo.
Fine,
Zedera ilethwa ngayithi, labulala abantu ngo-2008, labulala abantu nge-Gugraundi, lalisithi kuyaphetha ngani.
10 seconds, ngesishona khonapha isihlelo soluphelile.
Magaule uzathi uze kuthi tilivana isu, se-MDC. Awusi mkoma iwe.
Thank you so much, Ms. Kumalo. Thank you. Thank you so much, Ms. Kumalo. We appreciate that you came into the show today. Siyabonga makhumalo. Siyabonga kakhulu. So I wish to say thanks so much to our guests this evening, Mr. Peter Kumalo of the MTC, led by Nelson Chamisa, and Mr. Pilif Kaole of ZANU-PF.
Mm-hmm.
So I think today we're done.
Yes.
Thank you, Zimbabwe. Bye-bye.
Yes, this is Gibbs Tuba in Washington. Vateriri Gibbs. Vanga vakatoita nharetsipisa kuti vapinde muchirongwa. Tinotenda vese vakwanisa kufona. Nevakundikana kupinda muchirongwa. Ramai muchititsigira. Jonga kandemiri. Ndozitara muchitimurayira zvakanaka.